kutanga kuti uone kuti panenge paita gomarara rezamu kune ma symptoms akanyanyisa kujairika akaita iwo se bundu ratinoti pachirungu lump rinogona kutanga muzamu kana inganzi masia kuti unogona kuona kuti muzamu mangu mune chibundu kana kuomarara kwaitika kazhinji chinogona kunge chisina marwadzo achinacho asi chinenge chingori chibundu chakatiomararei than ari mukati mezamu chechipiri kunogona kuti rimwe yacho naitangire muzamu rinogona kutangira mumwambabvi colum inonzi colabonia mune mwambabvi iri umomo mwambabvi iyoyo inogona kuzvimba uye mwambabvi yemuhapwa inogona kuzvimba zvekare chiri chikonzero chinogona kunge iri kensa yezamu asi kune vamwe vanhu vanogona kuita masymptoms aya masymptoms atinotarisira isiri breast cancer zvitori zvimwe zvirwerewo asi izvi ndo zvatoda kuti titaure kuti kana uchinge waona zvakati unogona kuenda kunotariswa kuti wagona kuti igomarara here kana kuti ndezvimwewo
zvii zvingatariswe nemunhu kuti azive kuti angangova negomarara rezamu
chekutanga unofanira kubata mukati memazamu mako ukanzwa uine bundu iroro unofanira kuti uende unotariswa especially kana riri bundu rinyowani ratanga even rekare rokuti unoti haringava cancer rine mazuva saka even wave naro maybe ngatiti 3-4 months unofanira kuti uende unotariswa ndo chekutanga chechipiri ukaona paita machanges paita musiyano wemazamu ako kuti maybe mazamu ako akanga ari maduku ona kuti mazamu angu anenge ari kukura kana pane rimwe zamu riri kukura kukunda rimwe rachona unofanira kuti uende unotariswa ukasumudza maoko ako wakabvisa hembe ukabvisa hembe ukasumudza maoko ako pamwe chete uchisumudza mudenga zvokuti unosumudza wakatarisa pamira ukatarisa pafull length mira uchisumudza maoko mazamu ako anofanira kusumukirana pamwe chete ukaona pane riri kusara kana kuti riri kusara rakatange riri kudhonzerwa pasi kazhinji unenge uine mask but iwo unenge usati maybe wakutanga kuiona unofanira kuti uende unoonekwa panogona kuita iko kuzvimba kwatabvo taura kuti kunozvimba kunogona kunge kuri pamwe dzimwe nguva kana wakamboona munhu ane mota kuzvimba kunenge kwemota kuya unofanira kunotariswa ganda rako kanzwa paine irritation kana kuti dimpling zvakaita vanhu vane madimples vave kakuwira mukati kakadhimpuka noenda padama kaya konoita kakuwira dimpling iyoyo inogona kunge iri cancer again iri kutanga uye ganda rako kuona raita kunge zvakaita ganda reorange zvinogona kuitika pazamu futi kuona radaro raita kunge rakamirira sezvakaita ganda reorange unofanira kuti unotariswa zvakare.